manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 13, 2021 makateerera ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chiri chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Governor weRBZ Dr. John Mangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube voramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru vachiti hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia ndiyo yopa kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvave kugara zvakabatira hana mumaoko nekutya kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi. Muzvare Mary Mbaiwa vanonzi vabatwa nemhosva yekutyora mutemo wekuroorana kana kuti Marriages Act vachinzi vakanyepera Magistrate kuti vainge vatenderana kuroorana nemurume wavo vasati vatanga kunetsana vanova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kuri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru vachiti hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia ndiyo yopa kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Vachitaura nevatori venhau nezuro vaNcube vakati zvinhu zvinotengwa kuRussia neUkraine zvakaita segorosi, fotereza, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe ndizvo zvava kupa kuti zvinhu zviti dhurei muZimbabwe vakaramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kwakonzera matambudziko aya. VaManguja vanotiwo vanhu havafaniri kukurudzira Zimbabwe kuti ishandise mari yekuAmerica chete vachiti havasi kuzotora gwara iri. Katinzwe hurukuro yataita navo.
Foreign currency should be for foreign transactions. We need to ensure that mari inoenda kuma bank. Yano ku bank munotode mari foreign currency. Unoenda kuti kotanga mari kuma bank kuti his own import or pay for school fees, pay for their imports and pay for his services, materials, all of them now. What we are saying is that the Zimbabweans need to know that hatina too much foreign currency ba to monetize our own lower currency thing at nayo.
Asi kadzimwe nyanzvimira dzezveupfumi dziri kuti mari yakatomboshandiswa muZimbabwe iyo yekuAmerica izvinhu zvikatofamba.
Kuzinga kuti nguva yakashandisa maUS dollars tati makawanda ba maUS acho. That's why taiguma kanonzi mablocked funds. Others call them legacy debt. I prefer to call it blocked funds, but it's a fund. That is the produce of funds for creditors that were blocked in Zimbabwe because there was no foreign currency during the dollarization era. So kuti type change the dollars or take away the dollarization and see in practice the money was not there. So people confused and we think that situation between the term dollarization and availability of foreign currency. So during the dollarization era, there was foreign money completely available.
Mungapa mwenzaniso.
If you remember very well, in 2009, in April, Adana dollarization, Massive was serving in the rest of the economy. I bad wa marine ma vouchers and more like coupons. But there's no foreign currency. And I'm gonna watch $100 a month through my vouchers or through my coupons, which they go now my shops and then thereafter Maria Kamanguin Kuzopua Arima US dollars. But then Sanganisa and on the virtual money, the physical money. So the virtual money, Yadango Kira, Kukunda, the physical money. That's why it has come out my blog fans. It has come out my legacy.
And the happy company kunzaya arikugununguna kuti Zimbabwe haina kwanisa kuzobhadhara zvikwereti zvayo.
Kuti data dzekutanga kutenga matickets kuti ayata katanga kutata zvekurembedza mudege vatoda kuti remit the foreign currency but the book balance yainzi US dollar. So people muzambe vanzo kutangoziva kuti chief function the book balance as book balance yanga sina vaenda ku backed by the physical money kuma nostro wacho. So trust not go backward. So those ones who call for kutoda kuma US dollars, I think we aren't communicating as much as we should. Otherwise, we are all agreeing that we need foreign currency in that are available for foreign transactions. At the same time, we cannot, it is not practically possible. So it's not more about the preference, it's about the practicability. It's not practical to change the money in the foreign currency.
Governor WRBZ, Dr. John Mangujga, Vari Parunare Muarare. Tabata onya njumia zesho upumi mjina fundo Gift Mugano kutitinzwe diviravo.
Sekutara kwenda kambweta mashondo apura. Kama Mangujga havana dambu ziko rakanyanya. Marenge ne matambu ziko atiru kuona muikonomi. Matambu ziko majinji aru kukonzeru wane Minister of Finance. Saka muno asina zwa aru kwenye kukonzeresa muikonomi. Haana ma solutions akati mbi anga kwanza wisa pa table. Anotibatsira kuti nyika idzikame. Hongu tinoona kuti varikuedza kumanage money supply, kuseta ma targets pa quota yoga kuti mari haifanofura percentage yakati, say 10% semuenzaniso. Asi, jese zvaanoita izvizvi, zvinongoperera musango.
Nechikonzero chei?
Nekuti kubudget ya Minister of Finance, kune mari inosvika kuma $300 billion, iri under capital expenditure. Inova 34.2% yetotal budget iri kuenda kuconstruction. Zvinova zvamunonzwa mutungamiri wenyika achitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. At what cost? Hakuna kuenda kamboona pasi rese muEconomics kwaishandiswa short-term finance tibudisa nebudget kugadzira infrastructure yakaita semaroads nemadam. Zvinoda long-term finance, zvoda mari inotora makore 10 kuti ibhadhagwe back as a means, and so I think ati mabonds.
Zvine dambudziko reizvi.
Saka zvikuitika ndezvekuti vanhu pavari kupiwa mari iyoyi nehurumende, ivo macontractors acho vari kushanda mugrounda, vanonzi nyika iri kuvakwa nevene vayo, vanochitora mari iyi voenda kumusika mutema, vanotenga chii? Foreign currency, nekuti hadzisiri ngirosi, vanotodawo mari yakaomeswa. Saka ndo pari kuzonopamuka mvura manje papombe yaMangujga.
Nyanzvi mnyadze zvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Muzvare Mary Mbaiwa vanonzi vabatwa nemhosva yekutyora mutemo wekuroorana kana kuti Marriages Act vachinzi vakanyepera magistrate kuti vainge vatenderana kuroorana nemurume vavo vasati vatanga kunetsana vanova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Magistrate Valazini Ncube vati zvapupu zvakapa huchapupu hunosungirira muzvare Mbaiwa nemhosva. Hatina kukwanisa kubata magweta muzvare Mbaiwa anosanganisira amai Beatrice Mutetwa, asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vachakwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo uyu. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International neFoundation for Human Rights anoti zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kuSouth Africa zvave kugara zvakabatiraura mumaoko nekutyira kurwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zvichitevera kupondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati munyika iyi svondo rapera. United Nations yakashorawo kupondwa kwavanyati avo vave kutarisirwa kutakurwa mangwana kuenda kunoradzikwa kumusha kwavo kuZimbabwe mushure memunamato muJohannesburg. Hama dzavo dzinoti ndivo vainge vakatobata mhuri vachishanda vari kuSouth Africa. Nyaya yekurwiswa iyi yapa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvide kudzokera kumusha. Vamwe vari kuti vave kuda kudzokera kumusha ndiva Emmanuel Zinja avo vakatemwa nematemo nemakano kuWestern Cape nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa vachipomerwa mhosva yekutora mabasa ezvizvarwa izvi munyika iyi. Vazinja vanotiwo varikufara nekutenda Mwari nevateereri venhepfenyuro yeStudio 7 sezvo veruzhinji varikuvafonera nekuvatumira rubatsiro rwemari yekuti ivo nemudzimai wavo vadzokere kuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7.
Pakabuda nyaya yangu pa studio yekutsvaga rubatsiro kune vakatibatsira pari zvino takapiwa 2000 rands nevamwe vari kuchiporomisa kuti vari munzira kuuya nevamwewo vakatiporomisa transport kubva Cape Town kusvika kuHarare ini nemudzimai wangu free of charge. Saka ndinotenda nerubatsiro rwenyu mhuri yeZimbabwe. Ngazvirambe zvakadaro vana veZimbabwe, ndinotenda nerutsigiro rwenyu.
Mave kunzwa sei pari zvino?
Pari zvino ndiri kunzwa hangu kuti zviri kuchinja. Maronda ndakakuvara ari kupora kunze asi mukati haasati anyatsokupora zvawo.
Urongwa hwenyu hwakamira sei masvika kumusha?
Nechivimbiso chekuti kana tazoenda kuZimbabwe handisati ndave nesimba rekuti ndinyatsoshanda mabasa anorema. Ndezvekuti kana tasvikawo kuZimbabwe mudzimai wangu ndiye achangoitawo zvegadheni. Inini ndakazororawo hangu kuti ndinzwe kuti muviri wangu uri kudzokedzana zvakadini.
Kumusha ndekupi uyezve mhuri yenyu yakakura seiriko?
Kumusha ndiri kuenda kuMondorongezi Resettlements. Kumusha takasiya vana vatatu. Ndiko kumusha kuMondorongezi Resettlements ndokwatinoenda.
VaEmmanuel Zinja vachitaura vari parunare kuWestern Cape naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakabatana nevatungamiri venyika dziri muSadak Troika uye dzakatumira mauto kuMozambique kunorwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado pamusangano wakaitwa padande mutande. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa ndivo vaive sachigaro. Mumashoko kuvatori venhau, Sadak yakati ichibatsirwa nemauto eRwanda yakwanisa kudzikamisa zvinhu mudunhu iri kunyange hazvo paine kurwisana pano neapo. Sadak inoti yave kusimbaradza nyaya dzekusimudzira dunhu iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University kwaMutare Dr. Iris Shiripinda.
Shiripinda, ndimi muri kuBoda reMozambique. Troika Summit, zvii zviri kumbonyatsoitika kuMozambique uko?
Chokwadi chiripo ndechekuti daiva utungamiri weSadak waida kumisa mvonga mupopoto dzinoitika munyika yeMozambique vaizomisa. Asi ndinoona sekunge zvinonzi kune vamwe vanotodya nekusagarisika kwakaita nyika iyi. Kutovhiringika kwaikaita ikoko kune vanodya nazvo, saka vachiramba vakanyarara. Nokuti chokwadi tichinokeuka makore aya hondo yeMozambique painge yakuda kupfuurira chiyo nemuno muZimbabwe, mutungamiri wenyika yedu makore acho iwayo vakasimudza musoro ana Beira Corridor vakaona kuti vatumidzira mauto edu akamira-mira shuwa zvikamira. Saka apapa tinomboshama kuti aiwaka chiko chiri kumboitika? Utungamiri hweSadak hwaita seiko kana huine chido chaicho chaicho hunogadzirisa? Saka ndinofunga zvine zvavakutoda kuti zvo vamwe ava vakamirira senge maHuman Rights Watch vangu vachisimudza musoro vachitaura nezvazvo, maCivil Society leaders vachisimudza musoro vachitaura nezvazvo vachichema nazvo, nekuti onai ato makore nemakore aparadzika.
Iyo Troika basa rayo nderei takatarisa Africa nezviri kuitika izvi?
Musangano watingati uripo pakuchengetedza runyararo nekudzivirira nyika kubva kumhando. Saka nasichi Troika apa mamembers eTroika ari kumita vanofanira kunge vachitaura nhau dzinoita kuti tambe tiine mugwa tiine runyararo muregion yedu yeSadak. Ende dzimwe nguva ndofunga kuti vanoda kuti vambotifungei zvakare, kuti vambotifungei zvakare kuti kana tichitora zvirunyararo tirikutaura zvei kana vanhu vachitorwiswa kusouth africa zvinoreva kuti hakuna runyararo zvinhu zvinokwanisa kuita kuti zvikonzere kusagadzikana kwenyika dziri musadhaki saka kana vanhu vachimita patroika apa pavari kusangana patroika tinotarisira kuti vanenge vachivanhu vangu vachisimudza nyaya idzodzo kuti onaiwo zviri kuitwa zvizvarwa zvezimbabwe onai zvazviri kuita ava vamwe vakutanga kusvotwa nezviri kuitwa kusouth africa zvichazokonzeresa kuti vanhu venyika iyo vasange vachigarawo zvakanaka vemazimbabwenzo havachanzwiwo zvakanaka vakaonawo masouth africans zvinhu zvakadaro
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paafrica university kwamutare dr iris shiripinda vari parunare kwamutare kwakare naivan zininga westudio 7 vagari vemudhorobha remasvingo vatosvorana nekanzuru yavo iyo yavari kupomera mhosva yekuisa upenyu hwavo munjodzi mushure mekupedza mavhiki anodarika maviri vachiwana mvura yakasviba mupombi dzavo Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
mumwe mugari wemusha wekurujeko muzvare Cecilia Makono anoti vave nenguva yakareba vachiisa zvichema kukanzuru kuti mvura iri kubuda mudzimba yakasviba asi vakuru vedhorobha iri vari kuisa zvimiti munzeve
dambudziko remvura iri kuya yakasviba ratova nemavhiki anopfuura matatu apa kanzuru taizama kuti titaure nayo asi hapana mhinduro yatakakwanisa kuwana isu sevagari takutotya kuti tishandise mvura iyi kana kuimwa chaiko nekuti hatizivi kuti inenge yakatinakira here pautano hwedu apa mabhiri ari kuuya akakwira tichibhadhara zvemvura iyoyo inenge yakasviba saka dei vakwanisawo kuti vagadzirise dambudziko iri kuitirawo kana utano hwedu isu sevagari
ambuya ropofadzo tabe vekumucheke d vanoti chiri kuvarwadza inyaya yekuti kanzuro haisi kuvaudza kuti chii chiri kunetsa
kuti izvezvi kuti titi nemarits atinobhadhara kuti tigotenga mvura yokumwa zvinobva zvatotiremera hatichazivi kuti sevagari kuda tinoshandigwa mukanzuro medu navanhu vasiri qualified zvoita sokuti vamwe da vakatenga mapepa kana kuti pane imwe ajenda yavo yekuti vade kutiuraya zvava kutotisiririsa izvezvi hemba dzichatombotocheni
meya weguta remasvingo vakuleni maboke vati vane hurombo nekubuda kwemvura yakasviba izvo vati zviri kukonzerwa nemapaipi akadhuka ave kupinza jecha mumvura uye vari kugadzirisa dambudziko iri vakakurudzira vagari kuti vambomira kunwa mvura iyi
mapaibhesi avo akaitika paunderground saka akanonoka kudetective mvura yakanga yokupinda yakanga yapinda nejecha thats why mvura yakazobuda iri colored thats why in certain area futi inobuda mvura iri colored mumaareas asiriasi saka as of now vari kugadzirisa problem iyoyo from line retown reserva ratodzimwa neriko sana muchekedhe kuti vagadzirise maproblems iwavo nemapaipi akabhesi as of now iwod advise maresidence kuti amire angomira kuti tokupedza process yekuti mvura igadzirizonazoshandisa mvura iripo
asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari remasvingo united dressing and repairs alliance kana kuti mura muzvare rumbidzai magurupira vapikisa nyimeya vachiti dambudziko iri rave nenguva yakareba risina kugadzirwa
section 77a inoti vanhu ngavawane safe clean and portable water manje manje tinonzwa muno mumasvingo vanhu vakuchema nemawater borne diseases ngavasavhara vanhu kumeso ngavataure vanhu chokwadi nenguva mvura ina alternative vanhu havangaite 3 weeks vachiwana mvura yakasviba
muzvare magurupira aendera mberi achiti kanzuro inofanira kukoshesa upenyu hwevanhu nekudaro inofanira kugadzisa dambudziko iri nechimbi chimbi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kugadzirira kutumira zvimwe zvombo zvehondo zvekubatsira ukraine kuti irwise mauto erussia ayo ari kuedza kuipamba vabiden vanoti mutungamiri werussia vavladimir putin vari kupara mhosva dzehondo dzinozogona kuita kuti vamiswe pamberi pematare nekuuraya kunonzi kuri kuitwa vanhuwo zvavo nemauto erussia mutungamiri wenyika yeukraine vavolodomiro zelensky vari kukumbira zvombo zvekuti mauto avo akwanise kurwisa russia Vachitaurawo nezuro munyika yavo, vaPutin vakati nhaurirano pakati penyika yavo neUkraine dzakundikana, nekudaro vave kuenderera mberi nehondo. Mauto emuIsrael ari kuenderera mberi achitenderera munzvimbo yeWest Bank muPalestine mushure mekunge zvarwa zveIsrael gumi nezvina zvaurayiwa mavhiki apera. Mauto emuIsrael aya anoti asunga vanhu makumi maviri vari kupomerwa mhosva dzekuuraya zvarwa zvenyika iyi. Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha varikurudzira zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvizive kwazvakabva nekubatsira kukurudzira nharaunda dzazvakakurira. Muzvinafundo Masocha vanoti vari kubatsira vagari vekumusha kwavanobva kumasvingo nemvura yakachena, mabhizimisi ehuku, nguruve nekukurudzirawo kubatana vachishandisa mitambo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Kumusha ndo kwamurinye kumasvingo just after Kyle Debo. Kwatinoita zvakawanda chaizvo kubvira kubhadharira nherera dzange dzisina vanopinza chikoro. Zvizobvirapo nokuzoenda kumaraini kwangu chaiko kwandakazvarwa kusisina amai nababa. Asi kuti vari kuvevapo ndo vandoti pachivanhu ndo vabereki. Saka ndakavaisira mvura, kwete chibhorani chete chinongobudisa mvura ipapo, asi kuti more than 2 kilometers pakati pachinge paine matepi. So kutaona haya anenge achida namatengi mahomba aya anobata mvura, nokuti nzvimbo yakaoma chaizvo iyoyo. Zvekare ndakaona kuti vanhu tibudirire, kuti kumusha kubudirire, vakadzi vanofanira kunge vari vanotanga kubudirira. Vakadzi vakati tivo vanodawo maprojekt havanoita, nokuti kana kuchikoro mwana akashaya uniform kana bhiro haendi kuna baba, unoenda kuna amai. Vakati vanoda huku, saka maraini akasiyana siyana. Ndakavatengera huku ne50 kg yechikafu chacho kungovatangira chete, vobva vasumukawo kubva ipapo vachienda mberi. Tikatangazve mitambo yebhora kuvarume, tikazoona kuti aiwa tinongofunga varume chete kana kuri kutamba, madzimai anozvidako. Saka ndakatenga mabhora uno kuAmerica anosvika 50 tikaenda nawo namauniform acho pamwe chete nepembe dzacho, nokunopawo madzimai kuti foma matimu enyu kubvira kuvana vadiki kusvika kuchemberi chaidzo dzinogona kugamba mabhora. Varumewo vane zvavo, vakadziwo vane zvavo.
Munoona sei kuti mabasa amuri kuita aya ari kubudirira here kana kuti kwete?
Pandinoenda kuna June naJuly vanenge vachida kunditambira, tobva taita makombetition ipapo pamatownship. Makombetition apa matownship iwayo akanaka, nokuti anounza vanhu vanenge vaine zvimari zvavo votengawo mabhizinesi imomo. Saka chinangwa chedu ndechokuti mabhizinesi iwayo ngaachifungavo maraini iwayo, avanenge vari kwechongotora mari dzavanhu chete, asi kuti vanozokwanisawo kuzodevelopawo zvimwe zvingadiwawo maraini imomo, kana kupinza mwana wechikoro hwani hake, kana kutengawo bhora kana hwani hake. Iri kuna vamwe vanodawo zvenguruve, takavatengerawo zvavaida panguruve izvozvo kuti tikwanise kusumudza maruzevha, nokuti ndo atakabva tose kana isu takazvarwa hometown, asi madzibaba namadzibaba edu akabva kuruzevha. Zvikare kuruzevha ndo kunobva zvikafu zvizhinji zvatingava tinodya mumaguta imomo.
Kune vamwewo vakateerera vangange vari kunze kwenyika vangatiwo ndingabatsire sei, mungavakurudzire kuti chii pari zvino?
Chandingavakurudzira ndechokuti munhu wese zvake chero kwaari tine mikana yokubetsera varombo chero vari kunzvimbo dzavo idzodzo. Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika, zvokuti munogona madzimai kunyanya ndio anosimbisa nyika, ndio anosimbisa misha, kuti chii chavanoda. Ruzhinji rwacho vanoda maprojects akaita sana huku iwayayo, haatombodhuri. $100 chaiyo kuAmerica inokwanisa kutenga huku nechikafu. Zvekare tinogona kudzokera kumba kutoona kuti dambudziko chairo chairo ravainaro nderipi. Ruzhinji rwacho kumamisha idambudziko rokubatana kwavanhu vachingofungira zvakasiyana siyana. Ngatitange mitambo yakasiyana siyana inoita kuti vana vasaenda kumadrugs, inoita kuti vanhu vasazomirana-birana, inobatanidza vanhu. Hapana chinhu chatatamboita muZimbabwe kana nyika pasi rose vanhu vakabatana chikatadza kubudirira zvekare isu tiri uno tinokwanisa kuita pazvikoro zvatakapinda ngatiinde ipapo tinge takabata kana chimwe chimwe zvacho kana kungodopinzawo mwana umwe chikoro zvekare programu imwe yandakataka zvekare chikoro chandakapinda chesekondari kumaruwa inonzi teacher appreciation yainoitwawo kuno kuamerica kwandinoenda ndinoendawo kana ndakabata shuga zvayo yokukurudzirawo maticha nokuti tingakwanisa kuita zvimwe zvese kuvanhu kwese kumaraini kwese asi ngatizive kuti musimbo kuti wedzidzo ipi zvayo nyangwe yatiri kushandisa uno inobva kuna ticha.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7 vari kuOhio kwakare. Munhau dzemitambo, makundano makuru emutambo wegorofu eZimbabwe Open adzoka kwapera makore matatu asina kuitwa, vatambi vachitanga kunyoresa kukwikwidza nhasi. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Makundano aya ari kudzoka aine mari inoita iyo mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana mashanu zvemadhora emuZimbabwe apo achaitwa muna Chibabvu. Asi achakunda kana asiri wemuZimbabwe achatambidzwa mubayiro wake nemari yekunze kwenyika. Vachitaura nhasi mangwanani paparurwa makwikwi egore rino aya, vari kuisa mari makwikwi aya vawebhusa rusere rebhanga reFBC Holdings. Vanoti vatambi vacharwira mari yemuZimbabwe iyo vapa vari kuronga zvemakundano aya.
Is it aware FBC Holdings have sponsored this 2022 Zimbabwe Open Gold to the tune of 12.5 million Zimbabwe dollars?
Zimbabwe Open yakapedzisira kuitwa muna 2018 ndokumiswa nemhaka yekuoma kweupfumi munyika pamwe nekutya kupararira kwechirwere checovid-19. Vari kuronga makwikwi aya vaMichael Mahachi vanoti vari kutarisira vatambi zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri munhandare mbiri dzeChapman neRoyal Harare.
Tarisira 192 players. Pa 192 players ipapo pane vatambi vanobva kunze kwenyika nevatambi vemuno muZimbabwe nevamwe vatambi vachabva kune dzimwe nyika dziri muAfrica, mucontinent maybe muAfrica.
Vamahachi vanoti vamwe vevatambi ava vachabva kuEurope nekuAmerica sezvo Zimbabwe Open iri muhurukuro dzekupinda muEuropean Tour gore rinouya.
Saka tiri kutarisira vanhu vachabva kunyika dzakawanda. Makore mazhinji taivenge tine vatambi vainyanyobva South Africa, but gore rino vatambi vari kubva kwese kwese kuEurope, kuAmerica, kuAsia. Saka unenge uri mutambo mukuru.
Zimbabwe Open inhengo yeSunshine Tour iyo ine muzinda muSouth Africa. Mukuru weSunshine Tour vaGary Todd vanga varipo paparurwa makundano aya. Zimbabwe Open iri kutanga musi wa16 Chibabvu ichipera musi wa22 Chibabvu sekutaura kwava Mahachi.
Makundano aya ari kutanga musi wa16 May, unonge uri muvhuro. Muvhuro 16 May tichatanga neyatinoti qualifier. Vatambi vasingakwanisi kunge vari muchikamu che192 vachakwikwidza kuti vapinde mu192.
Vatambi vatatu chete vemuZimbabwe, Anderson Rusike, Mark McNaughty naNicky Price, ndivo vakatora mukombe uyu kubvira muna 1986 apo makwikwi aya akavambwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheDiaspora Forum chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutaura nezvekusagadzikana kwezvinhu kuSouth Africa uye hondo iri kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku isika tisenda.